Morality, Wema Warriors, Sunday Chizambwa, akatumuka nezuro nevatambi gumi nevasere, akananga ku Egypt, asi achidarika neku Stephen Keshi Stadium ku Nigeria, uko Zimbabwe ine mutambo wekuedzana masimba nema Super Eagles mangwana. Warriors achatumuka mu Nigeria nemuvhuro, achienda ku Egypt, kuri kuitirwa makwikwi eAfcon. Vasvika ku Egypt, vakomana veZimbabwe vachaedzana masimba nechikwata cheTanzania chekutaura kwemutungamiri weZipa vaFelton Kamambo.
Maassistant nemamwe maplayers anosvika ojoina the full team kuNigeria musi wa9, then vozosimuka kuNigeria musi wa10 vakuenda kuEgypt. But ndofunga tichazotamba zvedu etraining neTanzania.
Vakamambo vanoti vanotarisira Zimbabwe kuti ichakwanisa kuenderera mberi kuAfcon.
Unoziva gepi riripo pakati pevanonzi vanogona vacho muAfrica nematims anonzi madiki akaita kunge isusu radzikira zvekuti AFCON yegore rino ndotarisira kuti munhu wese ane mukana wokuitora, including us as Zimbabwe, tine mukana wokutosvika kumafinals ikoko. I'm sure munoona kuti timu yedu yakasimba chaizvo. Tine mastrikers vanokombitawo neamong the best muAfrica. Tine timu ine defense yakasimba, tina coach ari defenses, saka hapana chinotitadzisa kusvika toita masurprise package kuAfcon.
Chizambwa akatakura vatambi vakaita saKnowledge Musona, Kama Billiard, Babelas Nakamba, Evans Rusike, Ovid Karuru, Tine Jadebe, Masha Omunesi, Tino Kadewere, George Chigova, Tendai Tarikwa, Alex Mdemu, avo vakaita kuti Zimbabwe ive pairi pamutambo weAfcon. Mongororo wemutambo wenhabvu vachawanda tasire nyika vanoti vane chivimbo chekuti chikwata ichi chichanoita mashiripiti sezvo vatambi vese vatamba vakabatana kwenguva refu.
Musona of course haasi kunyatsotamba matambiro atati tichida, Nakamba nyange yakakona naona coach vake, asi I think vari motivated enough, saka vachatongotamba vari motivated whether vanga vachitamba maclub kwavo kana vasingatamba maclub kwavo.
Munyori wezvemutambo wenhabvu Valiopold Munende vanotiwo vari kuona chikwata ichi chichienderera mberi sezvo vachizivana matambiro avo.
Chikwata ichi ndinoti ni chikwata chakasimba, ukatarisa kuti iyoyi timu ndo yakasvika apa pekuti iko zvino, saka tinotarisira kuti chitamba ichi chikwata ichi chinokwanisa kukunda se chikwata changa chichingotamba zvakanaka pamaqualifiers eSafura.
KuAfcon, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete reGroup A neEgypt, Democratic Republic of Congo neUganda. Gungano iro maneja wechikwata ichi vaWellington Mpandare vanoti chikwata chavo chinofanira kubudirira.
Kutitiwo vakomana vambogadzirawo kaisiri kavo kwekupfuudza kwekupfuura mumagroup stages vaendewo kunext round kana kuenda kumafinal kwacho hapana chakaitwa.
Zimbabwe haisati yambobuda mugungano rekutanga kubvira muna 2004 apo yakatanga kutamba kumafinal eAfcon, zvekuti vamwe vakaona chikwata ichi chichikundikana kumakwikwi eCOSAFA Cup vanoti vari kuona zvakaoma zvekare iko zvino. Zvichakadaro, makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kuenderera mberi kunyange hazvo zvimwe zvikwata zvakaita seHerentals, Yada neFC Platinum zvine vatambi vari kuSouth Africa nechikwata chenyika cheMaWarriors. Herentals iyo ichange ichina Richard Hachiro iri kusangana neCapes United muNational Sports Stadium makepekepe aine chinangwa chekudzimura kurohwa kwavakaitwa neKick and In svondo rapera. Kunyange hazvo Herentals ichigaro vanetsa makore ese, mumwe muteveri wechikwata cheMagreen Machine vaHatfield Pirewa vanoti havasi kugunduswa nemastudents aya.
Aiwa apa aisitagara tiri kutongohwina, hatina kana pressure. Tinazoona kuti matambiro atatimu yedu yese haati kutohwina, hatina kana pressure kana dii kana hatitombovhunduka this time.
Asi mutambo uri kunyanya kutaurwa nezvawo ndeuyo uri kusangana zvikwata zvemugodhi weplatinum FC Platinum nenge yezvi Platinum Stars izvo zviri kubandana muBaobab Stadium mangwana. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Yada vs Highlanders, Wange vs Triangle, Dynamos vs Manika Diamonds, Mushowani Stars vs Blarol Chiefs, ZPC Kariba vs Chapungu. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Michael Kariati.